emazuva ake vachidzidzisa zvinhu izvo zvakange zvisina kudaro ndinofungidzira kuti dai iye aizouya nhasi aizowana chinhu chimwe chete zvinhu izvo zvakange zvisina kudaro kubva kumavambo kana uchigara uchida kuziva kuti chokwadi ndechipi dzokera kumavambo dzokera kuna Denesi uye unokwanisa kutora chinamato chega chega chakatsauka nechechokwadi chega chega kubvira nhasi kungo zvirimwa zvese zvinotangira muna Genesi nekuti Genesi ndicho chitsauko chembeu chemubhaibheri uye kana tichida kuziva izvo zvakarurama dzokerai kumashure kumavambo zvakangoita sezvandakanga ndichiedza kutaura usiku hwapfuura kana mwari vachinge vataura chirevo ivo havakwanise kumboita zvakasiyana nechirevo ichocho ivo vanofanira kuchichengeta nemunzira yose izvo zvavakataura muna Genesi ndizvo zvimwe chete mune zvakazarurwa uye nemunzira yose ivo ndimwari uye ndizvo zvoga maona uye mashoko avo ose ndeechokwadi zvino tinoona kuti Jesu paakauya iye akawana vadzidzisi avo vakanga vatora shoko ramwari uye vakanga variteyamisa kuti zvienderane navo ivo vakanga vatora mirayiro yamwari ndokuiteyamisa kuva chitendwa zvinorangarirai kune musiki mumwe chete uye zvose satani haasi musiki chivi chii chivi kusarurama uye kusarurama ndiko kurorama kwacheyamiswa zvichida ndichazvijekesa zviri nani ivo vari imi muri ungano yakasangana imi teererai kuna chiremba wenyu ini ndiri hama yenyu kuti murume ararame nemudzimai wake ikoko kururama iye akamuroora chiitiko chimwe chete nemumwe mudzimai rufu chimwe chinounza upenyu chimwe chacho rufu maona kusarurama ndiko kururama kwacheyamiswa chii chinonzi nhema ichocho ichokwadi chataurwa zvisizvo saka ndizvo zvakawanikwa najesu uye izvo isu tese zvatichapinda mazviri chero bedzi tichibvisa pamwe nekuwedzera kana kubvisa kubva pashoko ramwari ikoko kucheyamisa shoko ramwari saka jesu paakauya iye akaona kuti vakanga vatora shoko ramwari ndokuricheyamisa ndokugadzira tsika dzevanhu uye iye akati sei imi nedzenyu muchishandura shoko ramwari kuburikidza nekutora tsika dzavo uye vachishandura shoko ramwari vachiriita kuti ritaure chimwe chinhu icho tarisina kunyatsotaura tinoona kuti iye akawana izvozvo muzuva rake uye anozozviwana pano nhasi uye iye muhupo kana kuti mumunhu wemweya mutsvene mwari mumwe chete uyo akagara aripo achigara mukati mevanhu vake muchimiro chemweya mutsvene anopupura kuburikidza nemumutendi wechokwadi kuti vanhu vanocheyamisa shoko ramwari kuti rienderane nechitendwa chavo pachinzvimbo chekuti vaite kuti chitendwa chavo chienderane neshoko ramwari ndinoda kuti mumwe munhu awane chitendwa chevaapostora mubhaibheri sekuzvitaura kwatinozviita nhasi ini ndinotenda muchechi tsvene yeroma katorike kuyanana kwevasande chero chinhu chipi zvacho chinoyanana nevakafa kunamata midzimu panongova nemurevereri mumwe chete pakati pamwari nevanhu iye murume kristu jesu ndizvo zvoga hakuna mumwe murevereri saka chero chinhu chipi zvacho ivo vanocheyamisa zvinhu zvacho vachigadzira chitendwa chevaapostora dai muapostora aiva nechitendwa chipi zvacho chaive mabasa 238 iye aive ndizvo zvavairamba vachiparidza nguva dzose uye nekurovedzera muvanhu ivo vanofanira kutendeuka kuna mwari uye zvimwe zvakadaro ndokunge kana paine chitendwa chipi zvacho mubhaibheri ndizvo zvachaizova icho chakashandiswa nevaapostora saka ivo kutungamirirwa kwavo kwese nemweya mutsvene kwakagara neshoko kana munhu upi zvake kana mutumwa akazongotaura chinhu chipi zvacho chinopesana neshoko ramwari vagaratiya 1:8 yakati regai ave akatukwa rinofanira kunge riri shoko ramwari pauro akati kana mutumwa anobva kudenga akauya kwauri nerimwewo vhangeri rakasiyana neiro ramakanzwa nechekare ngaave akatukwa saka tinotenda kuti matenga nenyika zvichapfuura asi shoko ramwari haringapfuure nekuti shoko ndimwari mwari havakwanise kupfuura zvisikwa zvichapfuura asi mwari havangapfuure haisi nzvimbo yenyambo purupiti haisi nzvimbo yenyambo ndinofunga kuti shoko ramwari rinofanira kuparidzwa kubva pano mukuyeresa kwemwoyo uye tinofanira kuzvirangarira asi kungotaura izvozvo kuti nditaure pfungwa iyi mumwe mutema wekare kuno pane imwe nzvimbo kumaodzanyemba imwe nguva akachiita chirevo akati zvaizova nani kuti iye ange akamira pashoko ramwari pane kumira kudenga. Ivo vakamubvunza kuti sei, iye akati, nekuti zvese denga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari harizopfuuri. Ndizvozvo, tinofanira kugara pashoko. Jesu paakauya, iye akati, Mozisi, nekuda kwehukukutu hwemwoyo wenyu, akakutenderai kurambana nemudzimai wako, asi zvakanga zvisina kudaro kubva kumavamo. Zvino tinoona kuti vakanga vatora mirayiro yaMwari uye vakaita kuti ishayiwe basa. Jesu paakauya, akawana vanhu vakatarisa kuchechi kuitira ruponeso. Chii chavakawana? Zvitendwa. Sangano rimwe nerimwe rinoumba chitendwa charo pacharo, uye zvadaro ndizvo zvaakawana vanhu vachivimba nechechi kuitira ruponeso, uye vakawana zvitendwa zvakagadzirwa nevanhu. Uye kana iye akauya nhasi pauzima uye akataura nesu, aizowana chinhu chimwe chete: vanhu vachiita kuti shoko raMwari rienderane nesangano ravo richivapa zvitendwa. Uye hamuna ruponeso muchitendwa kana risiri Bhaibheri. Rinofanira kuva Bhaibheri, nekuti shoko rake ndiro zvese zvatinoda. Ishoko rake, uye shoko rake kana iye ari shoko, shoko raMwari ndiMwari, ndizvo zvoga. Ishoko rake pachake. Iye ndi pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko richiri Mwari, iro richiri Mwari. Zvino tinoona kuti paakauya, iye akaona varume ipapo vachitora mirayiro yaMwari uye vachiita kuti ishayiwe basa nekutora mirayiro yaMwari nekuiitisa kuti ienderane zvitendwa zvavo. Saka iyo yakashayiwa basa. Zvino chechi yakatarisa, vanhu vakatarisa kuchechi pachinzvimbo chekutarisa kushoko raMwari. Saka naizvozvo iye akati zvakanga zvisina kudaro kubva kumavambo. Tinozviwana zvakafanana nhasi sekutaura kwandaita nechekare kaviri kana katatu mangwana neano, uye ndichitarisa wachi iyoyo ndinondiita kuti ndihute hute. Saka ndinoda kutaura izvi zvakadaro kuti ichi ichokwadi zvadaro muzuva iroro, zviri sezvazviri zvino, uye zvino zviri sezvazvaive kareko. Ivo vanodanidzira, Mwari vari kupi? Saka chinhu ichocho chacho chekuti ivo vakasiya Mwari pavakasiya shoko rake ndicho chikonzero. Tine zvinhu nenzira yatinoita nhasi imhaka yekuti vanhu vakasiya shoko raMwari. Kana chiremba akanyora magadzirirwo emushonga, tsamba yemushonga, uye iwe wowedzera chimwe chinhu kwairi kana kuti ukabvisa zvimwe kubva pairi, unozouraya murwere wako. Ndizvozvo chaizvo unofanira kuichengeta sekunyorwa kwayakangoitwa. Mune mushonga wakakwana imomo wekudzikamisa chepfu. Chepfu yakakwana kuuraya utachiona, uye chepfu yakawandisa mairi. Pasina mushonga zvinozouraya murwere, uye mushonga wakawandisa usina chepfu waizoitei? Iwo hawaizobatsira murwere wako. Saka unofanira kuzvichengeta nemazvo, uye ndiyo nzira iri shoko raMwari. Iro itsamba yemushonga yaMwari. Hongu hama, iro itsamba yemushonga yaMwari kuvanhu vake, kurapa chirwere chose, hosha yese, chivi nezvepanyama, chero zvipi zvazvinogona kuve. Zvose zvinogadziriswa mushoko raMwari. Ameni. Ishoko raMwari rakanga rakadaro kumavambo, rakanga rakadaro muzira repakati, rakadaro muzira rega rega, uye rakadaro mangwanani anhu. Zvakangofanana nezvaraiva paakaritaura, nekuti harikwanise kutsauka nepadiki zvapo, nekuti ishoko raMwari. Zvinoka vanhu nhasi ndosaka vachidanidzira vachiti mazuva ezvishamiso akapfuura, hakuna chinhu chakadaro chakaita sekupodza kwaMwari. Sei vachizviita? Nekuti vakatora shoko raMwari uye vakaita kuti chitendwa chavo chinge chakaputirwa mariri, uye vakasanganisa chinhu chacho zvisiri izvo. Uye ivo havana kana simba imomo, kana mutumwa, mubhishopi, muachibhishopi, kana kuti chingava chiri ani zvacho ouya zvino oshandura shoko rimwe chete, zvinozoshandura tsamba yemushonga yose. Ngatigarei chaizvo izvo nezvayakataura. Izvo Mwari zvavakataura ngatizvisiyei zvakadaro saizvozvo. Machechi aparara nhasi, varasika vari mune kupengereka kune imwe nzvimbo, vachigadzira mapoka, vachigadzira masangano, vachiunza vanhu kuzotevera zvitendwa pachinzvimbo chekuti vatevere Kristu. Handidi kana chitendwa asi Kristu, kwete mutemo asi rudo, uye kwete bhuku asi Bhaibheri. Ndizvo chaizvo zvatiinazvo. Ndicho chitendwa chaMwari, ndiyo tsamba yemushonga yaMwari, ndiwo mushonga waMwari unorapa zvivi, ndiwo mushonga waMwari wekupodzwa kwedu, uye ndiro simba raMwari raratidzwa kwatiri apo patinotora shoko muupenyu hwedu. Zvino tinoona kuti ivo vanopindura vodanidzira vachipindura, aripiko Mwari waMozisi? Chikonzero, Mozisi akagara naMwari, uye zvinhu zvaivepo, Mwari vaitevera tsamba yemushonga yaMozisi. Mozisi aitevera shoko ramwari nzira iyo Petro, Jakobo na Johane vainanga chaipo nguva dzose nekuti ivo vaitevera shoko. Pano imwe nguva yapfuura munhu wese anoziva kuti ndinofarira kunanga nepfuti nekupfuura nezvimwe zvakadaro. Uye ini ndaive nemodhel 70 Winchester Dick ndakamira kunze uye pamayadhi 50 pachinhambwe chekupfuura chipfuuro ndakapfuura mabara masere nemuburi rimwe chete pamayadhi 50. Uye iyo yakanga yopotsa zvishoma pakupfuura. Unofanira kutamba nayo uye nekuedza kuigadzirisa. Uye ndinofarira kuzviita izvozvo. Zvinoita sekudzikamisa tsinga dzangu. Zvino yakanga yopotsa handina kukwanisa kuiita kuti inange. Ndakafunga kuti yaida kugadziriswa pamutanda panogara mupongoro. Ndakaitumira ndichidzosera kukambani yeWinchester. Vakaidzosa uye vakati, "Oh, hama Branham," kana kuti "Pa Branham," vakati "Kana iyoyo Winchester ndeimwe yedzakanakisa," vakati "inoita kuti mbumburu dzinge dzakapararira mudenderedzwa riri inji imwe chete pamayadhi 50 pamayadhi 25 inoreva kudaro riri inji pamayadhi 25, vakati "ndizvo zvakanakisa zvamunozokwanisa kuita kuti ive ndaiziva zvakasiyana." Ini ndaiziva kuti pamayadhi 50 ndakapfuura zvipfuuro zvezvipikiri zvine misoro yakapamhama zvisere nayo. Saka ndaiziva kuti izvozvo zvaive zvisizvo. Zvino ndiyo nzira yacho. Uye handina kukwanisa kuzorora kusvikira ndaidzorera pakare. Zvino inozoita chinhu chimwe chete. Zvino ini handisi mumwe wevanhu avo vanofarira kurova nekumwararidza. Chechi inotaura kudaro. Saka ngatigogarei nazvo kana vaapostora neshoko ramwari nemirayiro yamwari nemweya mutsvene mumwe chete watinawo vakapfuura zvipfuuro zvekupodza kwamwari zvekumasimba amwari. Kana tikagara nazvo tinoziva kuti ndizvo ipapo. Saka garai kusvikira tanyatsonanga ndizvo zvoga nekuti tinoziva kuti zvakambozviita imwe nguva. Ko zvakadii mazuva ezvishamiso akapfuura uye Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Ko zvingaita sei kuti Mwari iyeye ave akafa uyo akamuka zvekare uye ari mupenyu nekusingaperi? Ko tingazviita sei kuva chitendwa apo Mwari vasina chitendwa? Mwari munhu. Mwari vanogara mukati mechechi yavo uye imi muri chechi yavo. Kana iwe wakaberekwa patsva uye wakazadzwa nemweya mutsvene uri chechi yaMwari. Mwari vanogara mune yako, ivo vanogara munewe. Mwari pavakaburuka vakaitwa nyama uye vakagara pakati pedu. Chii chavakaita? Ivo vakawarira tende ravo pakati pevanhu. Ivo vakayambutsa chimiro chavo kubva pakuva Mwari vachiva munhu kuti munhu akwanise kuvasa ivo. Ivo vakava ini kuti kuburikidza nenyasha dzavo ndikwanise kuva ivo. Chinhu chikuru zvakadini. Hatimbofi takanzwisisa kuti chaive chii. Ndosaka vanhu vachidanidzira nhasi, "Ko Mwari vari kupiko? Dzokerai kushoko, dzokerai kumavambo." Pakutanga iye akati kuvadzidzi vake, "Enda munyika yose muparidze evhangeri. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda." Ndizvo zvazvaive, "Dzokerai kushoko rimwe chete iroro uye iro richaburitsa chinhu chimwe chete." Vakatevera shoko iroro uye iro rikanyatsonanga ndokupfuura zvipfuuro. Chipfuuro chega chega, vimbiso yega yega iyo yakaitwa naMwari yakaratidzwa. Kana tikadzokera kushoko rimwe chete iroro rinozopfuura zvipfuuro zvimwe chete, roita zvishamiso zvimwe chete, roita zvinhu zvimwe chete, rogadzira upenyu humwe chete, rogadzira chisikwa chimwe chete, romutsa vakafa, ropodza vanorwara, rodzinga madhimoni, roona zviratidzo, roprofita. Ndiro vhangeri rimwe chete iro rakapfuura chipfuuro ipapo. Kana tikazodzoka kune rimwe chete, zvakaita sekudzorera futi muchinhano chimwe chete chayakanga iri pakutanga kakugwina gwina kese kabva mairi. Iyo inozonyatsonangisa mbumburu zvakananga chaizvo. Uye kana tikabvisa kakugwina gwina kese kekusatenda kubva matiri, shoko ramwari rinozonyatsonanga chaizvo chezvarakanga richingova pamavambo epakutanga. Ndizvozvo chaizvo iro rinozonyatsonanga nguva dzose. Rakazviita kamwe, richazviita zvekare. Rega kugutsikana nechitendwa kana chimwe chinhu. Gara ipapo chaipo kusvikira shoko ranyatsonanga. Zvinondirangaridza nezvenguva apo amai nababa kana kuti vamwe baba vairera Ishe wedu Jesu vakanga vamutora kuenda kumutambo wePentecost. Uye ivo vakaenda rwendo rwemazuva matatu uye pekupedzisira vakamushayiwa. Ivo havana kukwanisa kumuwana. Ndicho chinhambwe chafambwa nechechi zvino. Iyo yafamba zvakawedzerwa. Iyo yafamba rwendo rungaite zviuru zviviri zvemakore uye ndokumushayiwa. Hezvinoi izvi pane zviratidzo kwese kwese zviri kuoneka zvekuuya kwake. Uye ivo vanoti, "Mwari vari kupi? Mwari vari kupi? chii chakaitika kwavari makacherechedza here Maria naJosefa vakamutsvaga pakati pehama dzavo asi havana kumuwana nhasi tinodzokera kunoona kuti maMethodist vakamuwana here maBaptist vakamuwana here maPresbyterian kana maLutheran kwete changamire havana kumuwana kana nesuwo hatisi kuzomuwana nhasi hazvina basa kuti tinoedza zvakadini kudzokera uye togadzirisa rimwe remasangano aya ekare akafa hatimbofa takazviita ndekupi kwavakamuwana kwavakamusiya Haleluya, munofunga kuti ndiri muumburuki muchene munofungidzira kuti ndiri iwe uchamuwana sezvavakangoita uko kwavakamusiya uko kwavakamusiya ndiko kwavakamuwana ndiko uko church kwaichamuwana ndekupi kwavakamusiya pamutambo wePentecost ko church ichamuwana kupi kumashure kumutambo wePentecost uko kwavakamusiya apo pavabuda kubva padzidziso yevaapostora nezvimwe zvakadaro kare mune aye mazera epakutanga kare ikoko vakabuda kubva pairi ndokuumba zvitendwa zvavo pachavo uye ndokutanga dzidziso yechinikoraiti vakaumba chechi yekatorike vakaronga chinamato chechainzi chinamato chechikristu zvino kubva ipapo ivo vakaita sangano uye vakaputsira pasi zvinhu vakaunza makristu ese muzvitendwa nezvimwe zvakadaro uye vakazvisanganisa zvose kusvikira zvangova masanganiswa mamwe chete ayo aakawana paakauya ndizvozvo chaizvo kudzokera pakutanga apo patakamusiya apo paaiva nesimba rakawanda kwazvo apo paakamutsa vakafa uye ndokupodza vanorwara pamwe nekudzinga madhimoni ndizvozvo kudzokera kumavambo uko kwatakamusiya iyo vanoti ko iye ari kupi ari pamwe nemamethodist here ari pamwe nemabaptist here kana kuti ari pamwe nemapendekosti here kwete changamire dzokerai kune mava kwete sangano rependekosti sangano rependekosti iroro izita ndiani anogona kuita pendekost ive sangano ndiudzei pendekost haisi sangano pendekost chiitiko kune mutendi upi zvake anoda kuchigamuchira dzokerai kuchiitiko kwete kudzokera kusangano asi kudzokera kuchiitiko pendekost chiitiko regai ndikuudzei chimwe chinhu imi tarisai muchero uyu uri kuberekwa nechechi dzependekost nhasi imi muchaona kuti havana kutanga vachibva kumavambo kuitirana nharo kukakavadzana kutsamwisana zvakapiduguka vachidhonzerana izvi uye nekudhonzerana izvi jesu akati muna johani 14 kana kuti johani 15 ndiri muzambiringa imi muri matavi ndizvozvo here zvino imi varimi imi vekutexas vekuluziana uye chero izvo zvamungave muri pano chero munhu upi zvake anofunga zvakanaka akamboona muzambiringa uchikura akaziva kuti muzambiringa haubereke michero matavi emuzambiringa ndiwo anobereka michero asi anowana upenyu hwavo kubva pamuzambiringa jesu ndiye chitubu chedu cheupenyu hongu changamire zvino tichacherechedza ipapo kana jesu ari chitubu cheupenyu hwedu zvadaro ndiye muzambiringa wechokwadi upenyu hwacho chaihwo huri mumuzambiringa ndihwo huri mubazi zvino kana muzambiringa iwoyo ukabereka davi rekutanga uye davi iroro pane chisumbu chemazambiringa anobuda pariri kana ukazomboburitsa rimwe davi rinenge rine chisumbu chemazambiringa iwo uchaburitsa rimwe davi rinozova chisumbu chemazambiringa uye iro rinenge riri davi remhando imwe chete kusvikira kumagumo emuzambiringa oh mwari zvino ndinoda hafu yangu yeawa ndave uchingogadzirira kuchichirova amen nguva yose muzambiringa iwoyo paunoburitsa davi rinenge rakaita sedavi rekutanga sei nekuti upenyu huri mumuzambiringa huchaunza mhando imwe chete yedavi kana muzambiringa wokutanga wakabereka mazambiringa unotevera haubereki mananga unotevera haunze muchero wemusitrasi uye zvadaro mushure mechinguva zvichidzika zvakadaro hauzozviiti kana muzambiringa wechokwadi ukaburisa davi uye kana jesu ndiye davi pane wokutanga kana kuti muzambiringa uye davi rokutanga iro rakabereka vakanyora bhuku remabasa mushure maro ndizvozvo here chechi yependekosti chechi chaiyo yependekosti uye yakanyora bhuku remabasa nezviratidzo nezvishamiso zvichitevera mutendi kana muzambiringa iwoyo chaiwo wechokwadi ukaburitsa rimwe davi rechokwadi vanozonyora bhuku remabasa kumashure kwaro hongu changamiri muno muarizona kuti nguva refu yadarika ndakanga ndakatarisa pamuti muchivanzi chemumwe murume muti wemusitras waive nemhando pfumbamwe dzemichero pamuti mumwe chete ndizvo zvawaive mumwe nemumwe wavo waive muchero wakasiyana iwo wakanga uri muti wemaranjisi chekutanga asi wakanga une matamba wakanga une maremani wakanga une magrepi furutu, mando, zese zakasiyane zemichero, yemi citrus. Sei, yakanga yakadzimikirwa imomo. Airarama kubva pahupenyu, wemuti iwoyo, asi, hapana chimwe, chaikwanisa kubereka, kunze, kwezva aiva, haikwanisa kuunza maranjisi, nekuti iyo, muzambiringa, wakadzimikirwa. Asi, nguva yose, muti iwoyo, pawaiburitsa, davire chokwadi, kubva mauri, pachao, waive muti, wemaranjisi. Uye, waibereka maranjis. Ndizo zvazviri nhasi, takadzimikira muzambiringa we Methodist, Baptist, Presbyterian, muzambiringa wechokwadi, uye, ichirarama, kubva, pasimba rawo, asi hapana chimwe, chaunogona kubereka, kunze, kuchitendwa, pamwe nesangano. Asi kana muzambiringa iwoyo, ukazomboburitsa rimwe davi, rinenge riri, richisanganisira masangano ese, richifambiswa nemweya mutsvene, richingova chaizvo, sezvazvaive pazuva rePentecost, kudzokera pakutanga. Amen. Zviri nani ndichisiya. Amen. Kana muzambiringa iwoyo ukazouritsa rimwe davi rinozenge rakangoita chaizvo sezvaraive pakutanga, isu tinodzimikira mhando dzese dzezvitendwa zvechurch mauri: Baptist, Methodist, Pentecost, Presbyterian, Lutheran, Baptist, uye rimwe nerimwe rinobereka muchero wechibaptist, muchero wechimethodist, muchero wechipentecost nezvimwe zvese. Asi kana uchinge wadzoka, kana muzambiringa iwoyo ukazoburitsa rimwe davi rechokwadi, iro rinozobereka chibereko chemweya mutsvene. Amen. Iro rinozo, ivo vanoti zvakanaka, isu tiri mamethodist, zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Tiri mabaptist, zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Tiri mapresbyterian, zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Hatitende mukutaura nendimi, zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Hatitende mukupodza kwaMwari muchechi medu, zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Haleluya! Zvatinoda nhasi chimwe chinhu chekudzokera pamavambo zvakare, kudzokera pamavambo. Haleluya! Nguva yangu yakwana. Ngatinamatei. Ishe Jesu, oh, ndaingararama kuti ndione zuva iro church painodzokera pamavambo. Zviitei Ishe. Zadzai nzvimbo diki ino mangwanani ano. Zodzai mufundisi mudiki uyu pano Ishe. Nevamwe ava, tipeiwo kubwinya kwenyu, tipeiwo nyasha dzenyu, tipeiwo musangano pano Ishe. Regai tikanganwe pamusoro pezvimwe zvinhu uye todzokera kumavambo, nekuti tinoziva kuti tenzi wedu anotaura mumwoyo yedu mangwanani ano. Bisai, mizambiringa iyi yakadzimikirwa kubva ipapo. Zvipatsanirei pachenyu kubva pane kusatenda. Dzokerai kumavambo. Ndiko kwazvaive zvakadaro, uye Ishe tinoda zvinhu zvese kuti zvinge zvakadaro kubva kumavambo. Ishe, regai chiitiko chedu kana takambova nacho kusvikira mangwanani ano. Kana paine mumwe munhu akagara pano uye asina kumbobvira akava nechiitiko chepamavambo chemweya, uye nekuwana mweya mumwe chete uyo wakadururwa pamavambo, ko, tingatorerei icho chinotsiva? Ko, tingatorerei chimwe chinhu chakupengereka? Ko, tingatorerei chitendwa chakapfuurira mweru, chakatonhora, chatsika, chisina hanya? Apo matenga ePentecost akazara nechinhu chaicho chechokwadi. Ko, tingatorerei chinotsiva? Ishe, regai tidzokere kumavambo, uye tiugamuchire sezvavakaita pakutanga, uye tova nezvimwe chete mabasa, zviratidzo, zvishamiso zvinobereka zvibereko zvimwe chete: rudo, mufaro, rugare, kutsungurira, runako, unyoro, kupfava, mwoyo murefu. Mwari zvipeiwo, tinzweiwo Baba, nekuti tinokumikidza church diki ino uye nerumutsiriro runo kwamuri muruoko rwenyu nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadzei. Ndinovenga zvekungoita mhanya, asi dzadarika 11 zvino, ndichakuonai manheru ano. Ndatenda.